Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana manheru anasi uri musi wemuvhuro zvita 18/2017
makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini tanonoka wande ndiri muWashington DC
ini ndine Evans Zeninga ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi
mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vachinja chimiro chevari muchiuto nemumapurisa zvaita kuti vanga vari mukuru wemauto vaConstantino Chiwenga vazorodzwe vakamirira kupiwa rimwe basa
Zimbabwe National Liberation War Veterans Association inoti haisi kufara nekusaremekedzwa kwechibvumirano cherunyararo chakanyoreranwa pakati peZANU PF nePF ZAPU muna 1987.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vachinja chimiro chevari muchiuto nemumuchipurisa zvaita kuti vanga vari mukuru wemauto vaConstantino Chiwenga vazorodzwe vakamirira kupiwa rimwe basa mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi
Mashoko aburitswa nemunyori muhofisi yemutungamiriri wenyika pamwe nedare remakurukota ehurumende vaMishek Sibanda anoti vaMnangagwa vazorodza vachiwenga basa vakamirira kupiwa rimwe basa Lieutenant General Philip Valerius Banda ndivo vakudziridzwa kutora chinzvimbo changa china vachiwenga vaSibanda vatsiriwa na Major General Edzai Chimonyo Awa vakudziridzwa kuitwa Lieutenant General Air Marshal Perence Shiri awa vanga vari mukuru wemauto vakudziridzwa kuita Air Chief Marshal vasati vazorodzwa zvichitevera kudomwa kwavakaitwawo kuve gurukota rinoona nezvekurima vasurusiso moyo awa vakagadzwa kuve gurukota rinoona nezvinoitika kunze kwenyika vakudziridzwa kuita Lieutenant General vasati vazorodzwa uye vaEnko Bedrugeje awa vakaitwa murongi wemisangano muZANU PF vakudziridzwa kuitwa Lieutenant General vasati vazorodzwa zvakare vaMnangagwa vakuridzirwa vanga vari mutevedzeri wemukuru mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga ndivo vadomwa navaMnangagwa kuti vapanobata matomo emukuru mukuru wemapurisa apo vaAugustine Chihure vari pazororo vakamirira kuenda pamudyandigere pakupera kwemwedzi uno zvichakadai nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vaVivid Gwede vaudza Studio 7 parunhare kuti zvave pachena kuti vachiwenga ndivo vachaita mumwe wevatevedzeri vemutungamiriri wenyika asi vati zvaitwa izvi zvinoratidza kuti vaMnangagwa vanoda kuva nevanhu vatsva muchiuto nekune rumwe rutivi vachizvikomberedza nevanga vari muchiuto muhurumende yavo vachiwenga ndivo vakatungamira masoja kuti amanikidze vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe kuti vasiye basa zvakazoita kuti vaMnangagwa avo vakange vadzingwa semutevedzeri wemutungamiriri wenyika vazotora matomo kubva kuna vaMugabe zvichakadai vaValerius Banda vazivisa kuti masoja apedza chirongwa cheOperation Restore Legacy icho chakaita kuti vaMugabe vasiye basa asi veruzhinji vatataura navo mumigwagwa vakaita savaTimothy Kambarami vati havasi kufara kuti masoja ave kubva mumigwagwa vachiti vanotyira kushungurudzwa nemapurisa
aiwa no mapurisa kana adzoka ndo pane dambudziko redu kuzi kufamba paroad kuchange kwakunetsa ii masonda apfuura aya zvanga zvakanaka kufamba nemotikari because mapurisa anga asipo paroad kufamba kwanga kuri nyore mapurisa anopedzera vanhu nguva zvakare vanoda mari kazhinji zvinotikanganisa isu vanhu vatyairi
mumwe vanotengesera mumigwagwa, muzvare chenesai chakadya, vati vafara kuti masoja anzi abve mumigwagwa, asi hazvina zvazvinobatsira kwavari, sezvo vachiti huchangoramba huri hwekiti negonzo pakati pevanotengesera mumigwagwa, nemapurisa ekanzuru.
Masoja atikanganisira asi pesa pakambogona zvavasapa atikanganisira isusu semavhenda dai vasiya vatikliniroo mapurisa ekanzura anotishungurudza sevanhu vanotengesa murodhi nekuti ticharamba tichinetsana kusvikira hamheno nemapurisa ekanzuru.
Mutauriri wemapurisa amai Cheri ticharamba vati vachazotaura pamusoro pezvichange zvichiitwa nemapurisa mukati memazuva maviri ari kutevera zvichitevera danho ratorwa nemasoja rekupedza chirongwa cheOperation Restore Legacy icho chakatanga musi wa13 mbudzi kusvika nhasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association rinoti harisi kufara nekwarinoona sekusaremekedzwa kwechibvumirano cherunyararo chakanyoreranwa pakati peZANU-PF nePF ZAPU muna 1987. Izvi zvinotevera kudomwa kwenhengo nhatu dzeZANU-PF kupinda muutungamiriri hwepamusoro hwebato kana kuti presidium. Zvinonzi nevamwe zvave kureva kuti PF ZAPU ichangowana chigaro chimwe chete chemumwe wevatevedzeri vemutungamiriri wenyika. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 nemutauriri wesangano iri vaDouglas Mahia.
Kugunoona kwacha kusati kwanyanya kukura zvako kusvika pakanyanya nekuda kwekuti varwiri vorusununguko vagara vachiremekedza vamunangagwa nekuda kwekuti mumwe wavo. Kugunoona ikoko kuriko ikoko kuchiri pasi pasi zvokuti maskati ndaona foni ya chairman ya vamutsvangwa inoita sokunge kwandiri pandazoverenga apa inosaijista kuti vanhu vari kuzoda kuti vagare pasi vaone chichemo ichochi vaone kuti zvinhu zvingafambiswe nenzira yakaita sei kuti chichemo ichocho chigadzirwe. Zvinoda kuzikanwa nenyika nevanunzwa kuti varwiri vorusununguko takamboenda kumasvingo paextraordinary congress tikataura kuti tiri varwiri rusununguko, we are a registered welfare organization. Isusu takaroorana neruzhinji rwevanhu, tinoda kuona rugare, tinoda kuona kubatana kwevanhu, tinoda kuona rudo pakati pevana vanhu veZimbabwe, tinoda kuona chirwirangwe nekudanana pakati pedu. Ndo chatisharamba tichivaka ichocho nenzira dzose. Hazvinei kuti ndiani aitei, tichataura pamusoro pezvinoita kuti vanhu vagare zvakanaka zvakamiririra gwara reruzhinji rwevanhu.
Asi bumbiro rebato reZANU-PF rinoti pakuumbwa kwepresidium.
Zvandinoziva ini ndezvekuti matimu mairi iwaya anofanira kunge akamiririrwa zvakakwana mupresidium. Ende ndozvatinodawo kuona, ende ndinofungidzira kuti nyangwe ivo president vanofanirwa kunge vachifarira kuonawo zvinhu zvakadaro zviri ipapo.
Tonzwawo kuti mukugunun'una imomo pane vamwe vari kuti kana ZAPU ikazofunga kuti yatarisirwa pasi ikafunga kutora manga matano vachaitsigira, imiwo sesangano munoti nemaonero iwayo?
Hatingachangi tamhanya pakuve negakava risingagadziriki risati rambotaurwa nezvaro kuti rati rasvika pasteji yakadaro here. Magakava ose anotanga ane malevels achienda mberi kusvika asvika pakunzi antagonistic. Ende iriri harisati rasvika ipapo kuti tingataura tichidaro. Ndinofungidzira kuti tiri kutaura nemalevels akasiyana, asi ndofungidzira kuti zvanga zvakanaka ndezvekuti nyaya dzitaurwe, nyaya dzoonekwa kunzi dzingapedzwe sei, nyaya dzopedzwa nenzira yakanaka. Ende hakuna chinhu kana riri dambudziko riri pakati pevanhu risingagadziriki.
Munotarisira kuti mungagara pasi here neutungamiri weZANU-PF muchipira kunyunyuta ikoko zviri pamutemo sezvo mati hakusati kwanyanya kukura?
Handioni chinofanira kutyisa pakati pevarwiri vorusununguko nemusangano weZANU-PF nokuti mawo veterans kandiwo konastoni yepati.
Avo vanga vari mutauriri wesangano revakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vachitaura vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7.
Thank you.
Zimbabwe Electoral Commission ZEC inoti icho kwadi kuti yakawedzera nguva yekunyoresa kuti chipere musi wa 13 kukadzi gore rinouya. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wezvesarudzo muBulawayo District amai Stokozile Kupe vati vachasinzira chirongwa ichi zvakare mugore rinouya kutanga musi wa 5 ndira kusvika musi wa 13 kurume. Vatiwo makomishina ezek vachiri kugadzira urongwa hwechikamu chawedzerwa ichi uye munguva pfupi iri kutevera vachazivisa zvizere pamusoro pacho.
EVR exercise will end tomorrow on the 19th. Kubva musi wa 19 then site break tozotanga futi kubva musi wa 5 January kusvika musi wa 13 February. Kuti zvinoitwa sei zvinhu zvichataurwa tagadzira. Tozotaura kuti tozvifambisa sei because nemakomishinas anosangana kuti vatipe guidance asi madeiti awo ndiatopropozwa kuti totanga musi wa 5 topedza musi wa 13 February.
Kuwedzerwa kwechirongwa chekunyoresa uku kunotevera kuwirirana pakati pemapato matatu ari muparamende anoti ZANU-PF, MDC neMDCT pamwe nevezek kuti chirongwa ichi chiwedzerwe mushure mekunge zvaonekwa kuti uwandu hwevanhu vakanyoresa kuvhota munyika mose huchiri pasi pehwange huchitarisirwa. Dunhu reBulawayo ndiro chine vanhu vashoma vanyoresa kuvhota munyika mose. Pakupera kwezuva nezuro, dunhu iri raive rine zviuru zana nemakumi manomwe nezvishanu zvevanhu vanyoresa kuvhota. Vanhu ava zvikamu makumi mana nezvinomwe kubva muzana zvevanhu vanotarisirwa kunyoresa kuvhota mudunhu iri. Dunhu reMatabeleland South ndiro riri panzvimbo yechipiri pakuve nevanhu vashoma uye rine zviuru zana nemakumi manomwe nezvitanhatu zvevanhu vanyoresa. Vanhu ava zvikamu makumi mashanu nezvishanu kubva muzana zvevanhu vanotarisirwa kunyoresa kuvhota mudunhu iri. Dunhu reMatabeleland North rave nevanhu zviuru mazana maviri nemakumi masere vanyoresa avo vanove zvikamu makumi manomwe nezviviri kubva muzana zveuwandu hwevanhu vanotarisirwa kuvhota mudunhu iri. Sachigaro wesangano reZimbabwe Election Support Network, ZESN, vaAndrew Makoni vanoti sangano ravo rinotambira kuwedzerwa kwemazuva kuchirongwa ichi.
Tinokurudzira ZEC kuti ivandudze chirongwa ichi kunyanya munzvimbo dziya dzine avo vanonzi maalliance dzakaita semaMinds mumapurazi nemumatownship mahombe akaita semaVuku, Tafara, Makokova, Mbare, Sakubva nemamwewo. Izvi zvinoita kuti avo vanga vasingakwanise kunyoresa vanga vapfuurwa nechirongwa ichi vakwanise kuregista kuvhota. Kuti chirongwa ichi chibudirire kunyanyanya mazuva mashoma awedzerwa iwawa chinoda kuti chishapadzirwe zvakakwana.
Pamusangano wekuzeya chirongwa cheBVR wakaitwa muBulawayo nemusi weMugovera pakabuda pfungwa yekuti kushaya dzidziso yakakwana ndechimwe chezvikonzero zviri kuita kuti vanhu vatadze kunyoresa. Pasi pemitemo yenyika, vemapato ezvematongerwo enyika vanobvumirwawo kuti vape dzidziso yezvekuvhota kune veruzhinji. Asi vamakoni vati sangano ravo rinoshushikana nenyaya yekuti mamwe mapato ari kudzidzisa vanhu zvisiri izvo uye kuvatyisidzira.
Mapolitical parties vashoma ivavo vari kupinda muvanhu vachikurudzira. Vamwe vacho vari kushandisa mashoko asina kunaka edzidziso. Vari kutyisidzira varikuda kunyoresa. Bezu vamwe vacho vari kuvaudza kuti kana varegista sevavhoti nokuti registration iri kuitwa nemichina pakuvhotawo kwavo zvichava nyore kuti zvizivikanwe kuti vavhota sei. Inova dzidziso isina kunaka. Saka tinokurudzira Zimbabwe Electoral Commission kuti iite kuti mabasa akadai amiswe.
Kusvika pari zvino munyika mose mave nevanhu vanopfuura mamiriyoni mana nezviuru mazana mashanu vanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota. Vanhu ava zvikamu makumi matanhatu nezvitatu kubva muzana zvevanhu vanotarisirwa kuvhota munyika mose. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taura.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave, ne 6080 shortwave mazuva ose. musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera ku Studio 7.
Tiri kutepfenyura tiri mu Washington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ezvinoi zvichangobuda musarudzo dzemutungamiriri webato reANC muSouth Africa dzanga dzichiitwa. VaCyril Ramaphosa vakunda musarudzo idzi vachikunda amai Nkosazana Dlamini Zuma.
Vanoona nezvesarudzo muHonduras vazivisa kuti mutungamiri wenyika ari pachigaro va Juan Orlando Hernandez ndivo vakakunda musarudzo dzakaitwa munambudzi idzo dzaipikiswa, asi vanopikisa vari kuchema kuti sarudzo idzi dzakabirwa.
Vanhu vanga vachiratidzira nhasi vapisa mahofisi ebato riri kutonga ari mudunhu reverudzi rwechikad muIraq mukuratidzirwa kwaitwa mumatunhu akawanda nevanhu vari kunyunyuta pamusoro pekusatambiriswa mihoro pamwe neuori. Bazi rezveutano nekurerwa zvakanaka kwevana rinoti rakaunganidza mari inosvika mamiriyoni gumi namasere emadhora gore rino kuburikidza nemasendi mashanu anobviswa padhora rega rega remari inoiswa munhare mbozha. Bazi iri rinoti mari iyi yave kuyamura mukutenga mishonga nemapiritsi zvinodiwa kuzvipatara nemakirinika. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Mari yakaiswa kutanga kwegore rino negurukota rinoona nezvemari vapatrick chinamasa kuti iwedzere pamari yeaids levy iyo yainzi iri kuramba ichidzikira. Vachitaura nevatori venhau pavakashanyira kambani yenatfarm, gurukota rinoona nezveutano Dr David Parirenyatwa vakarumbidza mari yehealth levy vachiti iri kubatsira zvikuru kuti bazi ravo riwane mishonga nemapiritsi ekuendesa kuzvipatara. Vaparirenyatwa vakati vafadzwa zvikuru kuti mishonga yave kutanga kuwanikwa muzvipatara izvo zvanga zvisina mishonga nemapiritsi.
Ndiri kufara kuti mishonga yaakutanga kunyatsouya munyika zvakanaka. Maona kuzara kwakaita warehouse inoiyi ndiwo mishonga yachichada kuti ibve muno muwarehouse. Haifanira kugara muno muHarare, tonzwa kuti hakuna mushonga kuBulawayo kana kuti kuGweru iyo iri muno. Saka ndiri kufara kuti taane mishonga yacho munyika. Yaabasa manje kuti mishonga yacho ibve kuno ichienda out. Handifungo kuti yati yakwana yotinoda tichiramba tichingoda mari kuti imwe mishonga itenge ndainenge ichishandiswa. Saka tiri kufara zvikuru kuti iye zvinotatanga kuti mishonga munhu kana asvikawo pachipatara aone mushonga waanofanira kuwana. Ende vanhu vepano vanofanira kuita basa hombe kuti mishonga irambe ichiuya.
Vaparirenyatwa vanoti mari yehealth levy fund yasvika kumamiriyoni gumi nemasere emadhora, vakati chishuviro chavo ndechekuti dai vanhu vakawanda varamba vachishandisa nhare mbozha kuitira kuti bazi ravo rirambe richiwana mari yekushandisa mukusimudzira mabasa eutano.
Zvaviri kuitika ndezvekuti iwewe ukasenzesa cellphone yako ukange wafona ukafona zvinosvika $1 isusu tikutora 5 cents. Takabvumirwa neministry yefinance ndo vanotora iyo 5 cents per every dollar. Mari iyoyo 5 cents. Saka ndiri kukurudzira mese makabata makamera kuti fona isitereke kuti mtione ma 5 cents akawanda. Iyoyo mari iyoyo ndo inoenda, ndo iri uyo tiri kuona yasvika manje ku 18 million. Tiri kufara naizvozvo kuti nyaya yehealth levy fund inosenzesa macellphone yakutipa mari yekutenga mishonga.
Munyori musangano reZimbabwe Association for Doctors for Human Rights vaEvans Mastara varumbidzawo mari yehealth levy vachiti iri kubatsira zvikuru mukurerutsa kunyanya vimba nemari yemasangano akazvimirira kutsvaga mishonga. Vamastara vayambirawo vachiti mashandisirwo emari anofanirwa kunyatsoongororwa kuti isashandiswe zvisizvo.
Tinofara nedanho rakaitwa rehealth bevhiri riri kuita kuti tibatsirikane kuva self-sufficient kunyaya dzemapiritsi kuti tisave reliant pamadonor drugs. Zvakadaro hazvo, sezvamunongozivawo, pese panounganidzwa mari muZimbabwe pane dambudziko reaccountability.
Vamasitara vakurudzirawo bazi rezveutano kuti rishandisewo mari iri kubva mukushandiswa kwenhare mbozha kumutsidzira makambani anogadzira mapiritsi munyika. Vakati mishonga ikagadzirwa muno zvinogona kuderedzawo mutengo zvikarerutsira veruzhinji.
Pasustainability apa tinoona sekuti deimwe mari yaindoswa kunorecapitaliza mamanufacturing plants akaita sana CAPS. Pane kuti titenge mushonga towanikwa tichizvigadzirira yedu yakachipa muno muZimbabwe. Izvozvo zvingabatsira zvikuru kuita kuti shortage yedu iite nani, veuzhinji vawane mapiritsi.
Kunyange hazvo mari ichawaniswa bazi rezveutano gore roya yakawedzerwa pabudget, bazi rezveutano rinoti mari iyi ishoma zvikuru kuti rikwanise kusimudzira mabasa ezveutano munyika. Bazi riri kuda kupiwa mamiriyoni mazana mana nemasere madhora kubva pamabhiriyoni mashanu nemamiriyoni zana emari yebhajeti yegore rinouya. Bazi iri rinoti rinoda mari inosvika bhiriyoni imwe chete nemamiriyoni zana emadhora pagore rega rega kuitira kuti rifambise mabasa ezveutano zvakanaka. Mari zhinji inoshandiswa mune zveutano inobva kumasangano akazvimiririra. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Modadigwa.
ReHarare Residents Association richibatsirwa neDanish Church Aid rakaita ongororo muHarare, Bulawayo, Masvingo neMamutare yokutsvaka kuti kudzidzana kwevagari nemakanzuro avo kwakamira sei uye kutsvaka nzira dzekuti zvinhu zvive nani pakati pevagari nemakanzuro avo. Mukuru weHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vanoti kuchaitwa musangano mangwana muHarare wekuti vagari vasangane neavo vanovashandira uye vanovaitira mabasa mumaguta mavo.
Kuchidzana kwevagari nemaguta kuri pasi pasi kusvika pachidimbu chingaite 25.8%.
Ongororo yamakaita iyi yange iri pamusoro pei?
Yanga iri pamusoro pezvinhu zvingangoite zvisere munyaya dzemagariro ewanhu mumaguta, dzinosanganisira ukama hwemugari nekanzuro yake, ukama hwemugari neResident Association kana kuti sangano rinomirira vagari kudhorobha raanogara, nyaya dzedzimba, dzedzidzo zveutano uye nyaya dzekubhadharwa kwemitero nekushandiswa kwemari mumaguta. Tichitarisa zvakare nyaya dzeutano, sanitation nehygiene.
Chakaita kuti paitwe ongororo ichi?
Zvakange zvaonekwa kuti mukati nemaguta omu muZimbabwe nyaya dzekuwaniswa kwemabasa eruzhinji dzatingati public social service delivery dziri kuderera zvikuru uye vagari vazhinji vane zvitsutsumo, vane zvinhu zvavari kuchema nazvo.
Mangandiudzawo zvinhu zvishanu zvikuru zvamakawana muongororo iyi.
Pakabuda pachena kuti kama hwemakanzuro nevagari vanobhadhara mari uri pasi pasi. Chechipiri chakanyanya kubuda ipapo ndechekuti mabhajeti emaguta mazhinji vagari vanoita 74% wakaona kuti mabhajeti mazhinji anogadzirwa nemakanzuro haakuditsi pachena zvido zvevanhu. Zvakabuda pachena futi zvakare kunyaya dzemvura kuti vagari vazhinji hawawani mvura kumaguta kwavanogara.
Iko zvinezvi maita ongororo iyi mukabudisa bhuku pamusoro pezvamakawana, moita sei nazvo?
Sesangano reHarare Residents Trust tichange tiine musangano watiri kuita mangwana muHarare umo tichange tichikurukura newagare nemastakeholders zvakasiyana siyana tichia ratidza zvakabuda muresearch iyi.
Avo vange vari mukuru wesangano reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vari parunhare muHarare neStudio 7.
The Football Association varonga mutambo wekuedzana masimba pakati pemaWarriors nevafana bafana yekuSouth Africa. Michael Kariati anotipanyaya iyi.
Mutambo uyo uriko musi wa 23 zvita, musi mumwe cheteo, chikwata cheZimbabwe Legends chiri kusangana nemaSouth African Football Legends muNational Sports Stadium muHarare. Raman Gumbo weChicken Inn ndiye atange achirairidza chikwata cheZimbabwe Legends icho chiri kutarisirwa kutungamirwa naPeter Ndlovu. Pakambotamba chikwata ichi neBarcelona Legends, Sande Chidzambwa ndiye aive murairidzi weZimbabwe Legends, asi hazvichakwanisika kuita saizvozvo sezvo Chidzambwa ave kurairidza maWarriors. Chidzambwa ari kushandisa mutambo neSouth Africa kutanga kuvaka chikwata chake chemakwikwi eAfrica Cup of Nations, apo Zimbabwe iri kusangana neDR Congo muna kurume. Kunze kweDRC, Zimbabwe iri mugungano rimwe chetero neLiberia neCongo Brazzaville. Mumutambo wekutanga, Zimbabwe yakadambura Liberia 3-0. VeZifa vari kushandisa zvekare zuva iri kukorokotedza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, avo vakatora basa iri kubva kuna vaRobert Mugabe. Zimbabwe yaifanira kutamba neZambia mumutambo wekukorokotedza vaMnangagwa uyu, asi mutambo uyu wambomiswa. Totarisa mitambo yeEnglish Premier League. Chikwata cheManchester United charamba chakasunana nevavakidzani vavo veManchester City mushure mekushanya nekunorova West Bromwich Albion 2-1. Man U ichiri nemapoints 11 chete pasi pechikwata chiri kutungamira ichi cheMan City icho chakarova Tottenham Hotspurs 4-1. Mune mumwe mutambo wakatambwa nezviro zvekare, Liverpool yakarakasha Bournemouth 4-0. Liverpool yave pachinhano chechina mapoints 10 pasi peManchester City uyezve mapoints manomwe pasi peManchester United. Zvikwata zvina zviri pamusoro petafura zvakamira seizvi: Manchester City 52 points, Manchester United 41 points, Chelsea 38 points, Liverpool 34 points. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa chedu che Live Talk nasi tiri kutarisa kuburitswa kwaitwa mauto mumigwagwa. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vachinja chimiro chevari muchiuto nemuchipurisa, zvaita kuti vanga vari mukuru wemauto vaConstantino Chiwenga vazorodzwe vakamirira kupiwa rimwe basa.
Zimbabwe National Liberation War Veterans Association inoti haisi kufara nekusaremekedzwa kwechibvumirano cherunyararo chakanyoreranwa pakati peZANU PF nePF ZAPU muna 1987.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, chinoimba kuti muchange munesi zvekare mangwana mangwanani na 7 a.m. apo tichange tichikuudzai zviri kuitika muZimbabwe. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Tinodawo kuziva kuti muri kutinzwa here kuzvirongwa zvedu zvitsva zva 6 a.m. na 2 p.m. Tabva tapedza tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ndinonzi Ivan Zininga, sarai nemufaro.